Mutungamiriri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati nhengo dzesangano ravo dzinotambira mashoko avasiro ramaposa nemufaro sezvo kuvhurwa kwemigano yenyika iyi kuchayamura mhuri yeZimbabwe yakawanda.
Tinofara zvikurusa nedano ratorwa navaRamaposa pamwe nenyika yavo yeSouth Africa yekubvumira vanhu vanoda kuuya kunyika yeSouth Africa vachiuya vachiringa zvemabhizimusi pamwe nekushanya tinoti muchiru tourism.
Vajuru vati chinofadza ndechekuti hurumende yeSouth Africa yakatambira chikumbiro chesangano ravo chekuti migano izarurwe kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvedzimwe nyika zvinorarama nekutenga nekutengesa zvikwanise kuita basa razvo.
Mushure mekunge tanyora tsamba yatakanyora kuna Minister Pando, imwe takanyora ichienda kuna Minister Patel, imwe yakaenda kuna ivo vaRamaposa Mbune, tinotenda nekudaira kwavaita chemo zvedu nekuti takachema wote kata ayo kana vanotengesa doro nevanotengesa fodya vakachema vakanzwikwa kuchingatadzisawo isusu vemabhizimusi ekutenga nekutengesa kunze kwenyika kuti tinge tichiteererwa uchii wazvino zvinofadza kukurusa.
Vaenderera mberi vachiti mhuri yeZimbabwe inorarama nekutengesa yakange yave kunonga sose nemuromo nekuda kwekuvharwa kwemigano.
Zvinhu zvinofadza zvikurusa kuti vanhu vaakukwanisa kuti vange vachienda kunyika yeSouth Africa nekudzoka kazvakare vakasununguka. Chinekangokusha ndechekuti kuti vapinde vanofanira kunge vaine matsamba anoratidza kuti vakaongororwa utachiwana hwekorona mu72 hours dzapfuura.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Agnes Tirivangani, vati vanopemberera kuvhurwa kwemigano kunyange hazvo vasingaoni vachidzokera kumusha nekuchimbidza nekuda kwematambudziko achakatarisana neZimbabwe.
Ini kuvhurwa kwebhodha ndiri kukutambira, asika hakuna zvakunondibatsira nekuti iye zvinezvi ndakavhurwa kana ndikada kuenda kumba kwacho ndoenda unoitei. Vari kumba kwacho ivavo zviri nani vatiuye kuno vatsvagiwo zvimwe zvinhu zvekuti vatiwane kubatsira mhuri nokuti izvi hazvichabatsiri. Izvi kumba kwedu kwacho isusu hakuna chinhu, toita sei? Iye nezvese zvitana takagara lockdown yanga yakatakagadzikwa kugadzikwa kuti jojojo handimu kuzoona papa mari chaicho yekuti tiwane kuti ndakuenda kumba hapana. Saka todii? Ameno kune vamwe inini ndiri kuzvitambira hei, havasi kumba handisi kuenda bhikozi hapana chandinoita, ndonofa nenzara, hakuna mabasa, hakuna kutengesa.
Muchiziviso chavo vaRamaposa vakayambira vanhu vese kuti vazvichengete nekupfeka mamask pamwe nekuita utsanana nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini imo Blessing Munjoma.